Musangano wapindwa nenengo ze paramende, vatori venhau neZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC uye wanga uchiongorora zvakabuda mugwaro raAuditor General ra2019. Vachitaura pamusangano uyu, amai Yusina Tarisai vanoshanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vati vari kushushikana nekusatorwa kwematanho kune vanenge vaita zveuori pakushandisa mari dzehurumende.
Takatarisa report yakabudiswa naAuditor General maringe nemafambisirwo emari mumapazi ehurumende nemumalocal authorities. Tinoona kuti kune mhosva dzinongoramba dzichidzokorodzwa gore negore dzine chekuita neuori mashandisirwo emari asiri pamutemo.
Amai Tarisai vatiwo kugadzirisa dambudziko iri zvakakosha kusimbaradza mutemo wePublic Finance Management Act kuti upe zvirango kune avo vanoshandisa mari dzeveruzhinji nenzira dzisidzo.
Panofanirwa kunge pane mutemo wakasimba wePublic Finance Management Act unopa mapenalties kuvanhu vanopara mhosva idzakaita seidzodzi.
Amai Tarisai vatiwo vanoona sekuti masangano ane donzvo rekugadzirisa matambudziko aya haasi kushanda zvinotarisirwa, izvo zvoita kuti hofisi yaAuditor General yaamai Mildred Chiri igare ichibudisa magwaro ane umbo hweuori hunotyisa asi pasina anosungwa. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vari kuita zveuori vanofanirwa kutorerwa matanho akaomarara.
Tisa mutemo chingava chinhu chakanaka chaizvo. Asi tinoona kuti pamwe pachona vanhu vanenge vachifanira kuenforce mutemo vanenge vasingadi kuita zvinhu vanenge vasingadi kutevedzera mutemo. Aya mapazi ehurumende uye maripoti akadai anenge ada kunzi aendeswe kune mapoka akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission pane mhosva porondwa, vapari vemhosva votorwa vovharirwa mukati.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari vaBrian Dwe vabvumawo kuti gwaro raAuditor General rakakosha zvikuru uye mitemo inofanirwa kuvandudzwa kuti kutorwe matanho nezvinenge zvabuda mugwaro iri.
The current legal framework is inadequate on many grounds. First, it is inadequate on the basis that
mitemo iriko pari zvino inoda kuvandudzwa. Chekutanga, mutemo uripo unoti gwaro raAuditor General rinokwanisa kungounzwa kuparamende asi harigoni kungotanga raendeswa kumapurisa, kuzaki kana kuNPA kuti vasunge vanhu. Ndoona sekuti zvinokanganisa kuti vane masimba ekusunga vakurumidze kusunga vanhu zvakabiwa izvi zvichipo kana kuti vakaba vasati vatiza.
Komishina weZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Tandiwe Mhlobane, vanga vari pamusangano wakokerwa neSubstu uyu, vanga vasingakwanisi kutaura nezvekuti chii chaitwa nekomishini mukuferefeta zvakabuda mugwaro iri, vachiti ivo vari mukomiti inoona nezvingaitwa kudzivirira uori. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weSAC vaJohn Makamure sezvo vanga vasiri kudaira nharambozha yavo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi pamwe nevekubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.